A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington at this Thursday, November the 17th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable here on Live Talk. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges facing women in trying to access clean drinking water in both the cities and in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 1546 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, you know that Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Olesine lobo mama linga kotla. Siyabe sikhona khona lapha sihlaziya indaba ezithile. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the web on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please go ahead and like VOA Shona and VOA Ndebele so you can have a conversation with us right now.
Zviri kuitwa neHarare City Council zvekuda kuvhara mvura hatisi kuzvifarira sesu macitizens nekuti iye zvino mvura kana ichinge yavhara zvirwere zvichatanga kupararira mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvatanga kupararira zvirwere zvakaita setyphoid midumbu diarrhea zvichapararira especially kuvana
isusu kuno taitambudzika zvikuru tienda kuzvibhorani novaraiva dambudziko zvikuru mukati meino nzvimbo iri pani taitozosvika dzimwe dzenguva pakutotenga mvura yacho zvichitovaraitova dambudziko guru kwatiri mukati meino nzvimbo yedu saa tinokutenda zvikuru kune vezimwa vakativigira mvura mukati menzvimbo yedu nemashawa takutogezawo nemashawa
I think in the last 25 years hatisati tamboita situation yakadai yekuona kuti madhamu edu mazhinji agara aine mvura atowa dry atooma and also nhamba dzemombe dzedu nembudzi dzedu dzafa dzakawandisa even now we thought kuti kunaya kwakaita mvura kunaya kuya kwakanonoka kuchabatsira as now that kwaita wakadelay tadzoka to square one it's even worse.
There you go there, PJ. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at some of the challenges facing women in accessing clean drinking water for their families in most cities and some rural areas. What are your views on the issue, PJ?
Yes, some of the women in the cities are lamenting the lack of service delivery by most councils, especially the provision of clean water, which is supposed to be a basic human right. Women in Mavuku lamented that for the past 15 years, they've had no adequate water supply and are now relying on boreholes sung by non-profit organizations to provide their day-to-day water needs mouth.
Yes, PJ, but we are not only just looking at the challenges as we head there from a resident of Lupane. Mm-hmm. PJ, she had some very encouraging news that in her area, Zinwa has actually assisted in, you know, acquiring clean water. And mm-hmm. like she was saying, they can now even take baths. So it's not all places that are facing the challenges. So we want to hear from you, our listeners, and those that are live streaming with us, that what's the situation in your area? Are you facing challenges, or are you one of those lucky few, like the people in Lupane, who are saying that they were able to access clean water?
Yes, we carried the story sometime last week when the residents of Lupane were actually saying we're appreciating the work that Zinwa is doing and that they could now access clean water through the taps. Connected to the balls.
Yes, so it's some good news.
Only, but we're not talking about the rural Lupane. Mm-hmm. There's still a problem.
Yes, PJ. Mm-hmm. So some women are also blaming the lack of clean water to the rise in waterborne diseases like typhoid and cholera that are now on the increase in the country. We just heard, I think we carried a few stories last week where places like Glenview, Mavuku, like the lady I spoke to earlier, she says it's very rife in her area. And she says that when you go as a mother to report that your child has, you know, increasingly having diarrhea every day, they think you're not taking good care of your children. But she was saying, no, it's not because the parents are not doing their job, but there is no water.
Yeah, absolutely. Singakangeni ukuthi ngize ngilethulele uhlelo lothu lwalamhlanje ukuba sikhuluma ngani. Kusese lamanye abesifazane esikhulume labo kuhlelo lwethu ngeviki eliphelileyo abakade bekhuluma labo ngodubo lwamanzi. I hope the tape is now ready.
Sela manzi, lendlala, lokuswela nje imsebenzi sisebenzelela abantu abethu. Into esihluphayo kanti esigabeni sethu sengizuzeni.
Ngamanzi, lokuswela nje imsebenzi ngoba abantu abethu akhona lapha abangasebenza. Lathi kunje noma sifisa ukuthi siyenze. Siyaswela lapha sizathengisela khona, imakethi yahluka. Abantu siyalima imbida, sihambe sithengisa sigcinise isibonelo. Sicabanga ukuthi mhlawumbe engxenye kungaba le art center. Sikwazi ukuthi mbeseluke, thunge, sibe nemtshina yokuthunga, mbe ukweluka ezinzinto, imtshina yamajesi, imtshina yokuthunga impahla zokugqoka. Mhlawumbe singaziphilisa.
PJ.
Yeah. Ngamakhosikazi lawo awempoyings akade ekhuluma lawo ngodubo olwamanzi. Ikanti-ke siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama ku-Studio 7 eyer Voice of America, lapho esisakaza khona singapha ngase-Voice of America e-Washington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lodubo lwamanzi ukuthi luphatha njani abesifazane, yithi phela esinakekela izimoli zethu. Yikho ke ekuseni omama abaningi bavuka bedinga wona amanzi okwakuqala ukuze babe lokuwatsha impahla zokugqoka, babe lokugezisa imiganu, babe ukuhlanzeka nje konke kwalapha ekhaya kudingakala ukuthi umama athole amanzi. Ikho ke stays ke sikhulume ngalolu dubo. Kodwa ke sibe lenhlanhla yamaswazi ukuthi ngale iviki ephelileyo kuke kwaba lodaba olwamagama amahle kakhulu olokuthi eLupane, edolobheni leLupane, amanzi selitholakala lula. Ikho ke abesifazana baseLupane kade bekhuluma lapho besithi hayi thina amanzi ayisokuludubo lwayizolo. Sisenzelwe indlela ibe lula yokuthola amanzi. Kodwa lapho-ke kusedolobheni abezinwa yibo abenze lolu dubo lwabanganeno ngoba sebekwenelisa ukuthi bathole amanzi lapha eziboraneni ezafakwa impompi zamanzi. Ukuthi hayi abasavuki ekuseni besiyadinga, behamba imango emide besiyadinga amanzi. Ikho-ke thina siyalinxusa ukuthi lisitshele ukubana lina emangweni elikiwo luluphatha njani lolu dubo olokusilela kwamanzi. Nanku phela lo mkhathi uyaphenduka, umkhathi uyaguquka okokuthi ngalezi nsuku bayithi i-climate change, i-global warming. ikhoke sokugudumala kakhulu kulesigudumezo esikhulu kubangelwa izinto ezehlukeneyo ikakhulu ukusilela kokuna kwezulu eleneleyo ikakhulu ngale umnyaka ophelileyo wezulu kube kule yezi leli El Nino lalo lidlale umonakalo omkhulu wokuthi abantu abatholanga izulu. Asikhulumeni asihlezeni bomama.
Aiwa PJ iroidama. Nasi tirikutarisa isu dambudziko remvura kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti madzimai vari kuzvigona sei. Nasi takwanisa isu kutaura nemadzimai ari kumabvuku vari kuti ivo kwemakore anokwana 10 nemashanu havasi kuwana mvura yakachena uye zvevanotomukira kuma 10 usiku vozotora mvura kuma 3 vozoenda kumba. Saka vari kuti havasi kuwana mukana wekuti vanyatso jikidzana nemhuri dzavo zvakanaka uyezve vari kuti ivo kenda kukanzurwa chinovhunza vanongounzwa kuti aiwa hakuna mishonga uyezve mvura yave shoma mumadhamu. Tanzwa PJ kubva kuna honorable Opa Kashiri vachiti ivo ichokwadi mvura inenge yatidzikirei madhamu sekutaura kwavanga uri kuita kune zvikuru zvakawanda zviri kuitika munyika zvakadai seclimate change tinoona pari zvinova Mugabe vari kuMorocco uko kuri kuzeyewa izvo nyaya iyoyi yeclimate change kuti ndiyo here iri kukonzera kuti kusave nemvura asi vagari vemadhorobha vakawanda vari kuti aiwa kunyange kukanaya kana kusanaya hapana mvura iri kubuda mumapombi asi kune kumwe kwatanzwa kulupani. Kune vamwe vari kutaura ivo kuti aiwa kwavari zvakavanakira zinwa yakauya ikagadzirisa dambudziko remvura Lupane mutown saka pari zvino vanokwanisa kuwana
jikesa ipapo zvekuti kumaruwa aiwa dambudziko richiripo
pari zvino vanokwanisa kuwana zvavo mvura zvakanaka yekushamba nayo nezvimwewo saka ndo zvatiri kuzeya pamusoro pazvo nhasi kuti kwamuri madzimai kwakamira sei zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri risawanikwe richitekeshera tanzwazve kumabvuku madzimai eko vachiti vana vanzwa nezvirwere zvemudumbu zvakadai semanyoka typhoid nezvimwe zvakakolera nezvimwe zvakadaro vachiti ivo vari kutogara vari kumaclinic vachinorapisa vana uyezve chirwere ichi chikuramba chitotekeshera munzvimbo yavo asi taita rombo rakanaka PJ tina honorable Lillian Chinyerere veMDCT vekuchitungwiza vambotitaurirawo kuti dambudziko iri rakamira sei kudunhu ravo. Honorable makadiko?
Ndiripo hangu makadiko handisi honorable.
Aiwa taurai henyu. Okay. Ndandatokukwidzai. Ndakanda kuendesai kumberi. Aiwa taurai henyu.
Ndinofunga ndichanotonopinda.
Tikutokushurudzirai.
Kuno kuchitungwiza dambudziko remvura rakanyanya nekuti hazvisi kutombo handitoziya kuti zviri kukonzerwa nei nekuti izvozvi izvi pane vanhu vari kutotengesa mvura iyezvi panotoonerwa riri papa kutotengesa mvura ari kuita 25 cents per bucket 20 liters
kuchitungwiso taura henyu
kuchitungwiso 20 ngi pa dollar unopiwa 4 buckets remvura zvinoretiko kana uchingosina ende iri kutengeswa husiku chete vanhu vacho vari kuuya nemarori havatombozikanwanzi vanobva kuti izvozvizvi tichitarisa fanga zvakaita kuna ana elo padhuze negrave side kune migodhi iripo hazvitombokomborera kunyange kuzengeza kumberi kune new cemetery kuya kuya kune vanhu vakagariswa futi asi vagariswa vanhu ivavo kune vari kuchera futi migodhi nekuti hapana kune mvura iri kutonetsa zvekuti muno muchitungudza nesa hamutorina kana mvura hatisi kutombozaya kuti toiri zviri kufambiswa sei
mataura imi kuti mvura iyi iri kutengeswa
dambudziko ratiinaro mukati menzvimbo inei ekuti kana kuti uti iyo mvura yacho yemunochera pasi yacho yekuti uzive kuti yakachena yakanaka yakaita sei kana ive vari kutitengesera mvura dzacho kuti uzive kuti vari kudziwana kupi ndo zviri kunetsa zvekuti asina mari hapana mvura madzimai vari kungoswera vakangotakura migoro vachienda mumapani vachienda vachinotsvaga mvura vamwe vari kutofukura hameno kwana seke uko kuzvii zvinotonetsa mufunga handizive kuti tinoita sei hameno kuti todii.
Makamboedza here kuti vagari veimomo muchitungwisa kuti vataure nekanzuru yeimomo kuti zvii zviri kuitika?
Kanzuru yemuchitungwisa iri kupawa mhosva kuti isusu hatisina madhamu akaoma uyezve mvura tinotopiwa neHarare. Harare yacho yezvinoizvi haina futi mvura saka isusu hapana havasina option.
Mm-hmm. Aiwa batai makadaro eva amai Lilian Chirere vari kuchitungisa batai nyemakadaro timbonzwa kuna amai Albertina Kazingizi vari kumabvuku makadi amai Kazingizi
zvakanaka
aiwa tiri wadi titsanangureo kuti kwenyu uko kumabvuku kwakamira sei padambudziko remvura tiri kunzwa kuti kuchitungisa kutori nemarori ari kuuya achitengesa mvura usiku vachiita 25 cents pabhagidhi kwenyu zviriko here izvi
zvitoriko zvakanyanyisa kwedu zvava havazouya nemotikari zvavo asi vanoshandisa zvingoro zvingoro zvavanoya nayo kunobva noita dhora pamabhaketi 3 ndo yavanoita asi vanoshandisa zvingoro mvura zvayo inouya naivapo asi kuti tinyatsonzwisisa kuti vanenge vakwanisa kuti vaiwana kupi mvura ka isi hatizvizivisi hatii tingodai sisi imvura yatinenge tichida nekuti mukati mekuti sukurarama imomoka kuti inini ndikwanise kunochera mabhaketi 3 iwaka nonditorera kana 2 days kuti ndikwanise kuwana mvura iyoyo
saka mvura iyi haisi kurwarisa vana here munoziva sei kuti iri kubva kupi
hatitozivi kuti vanenge vaichera vanongokudza tikuchera kubhoho tikuchera kubhoho kuti mugudzi muzoziyatoziva kuti tochera kubhoho zveshuwa here haukwanise kuitarisa mvura uchiidzadza uchiiona kuti mvura izveshuwa zvee kubhoho tongochora isi mvura tinongovapa vana vanongochera vachingomwa mumapaketi imomo kuti uzoti yabheti hauzvizivi ehe
tombotarisa nyaya yezvirwere kwakamira sei ikoko
kuna kumabhuku manje ndokunotowanikwa zvirwere zvakatoti wandisei inonzi typhoid inowanikwa kuno kumabhuku izvo zvirikutaura kurire pakliniki chepo chepo pari kutonzi hese manyoka yakanyanyisa yevanhu vari kurwara nemanyoka zvinotoreva kuti zviri kukonzeresa mvura iyoyo zviri kutokonzeresa
ehe aiwa iyi tinotenda mai Kazingizi aminoti mamune mamwe madzimai here ari pedo nemi angade kutaura
varipo
ngavauye tinzwi
varipo zvakanaka here bhendi yaseri nhaa
pj uri kunzwawo zviri kubva kumabvuku
hallo
hallo imbotaurai nasisi pj vari panapa makadiiko ehe aiwa tinokutambirai pano pachirongwa chedu chestudio 7 kuno kuwashington tiri kuda kunzwa nenyaya yedambudziko remvura munharaunda dzenyu kuti muri kuigona sei imi semadzimai
nyaya yemvura yanesa vedu ya tinombotaura izvozvo mvura kuno kuyanesa zvisingaiti tinomboenda kumamitins acho emvura but vakuzoona marizins acho kuti vanhu vari kuvaka dzimba mawetlands last minute sati nini ndimakapa vanhu dzimba idzodzo vanhu vekutanso kuti varari vavakire mumatoro saka inini makudze mani kunyanzi vanhu vanofanira kuti vaputsirwe dzimba idzodzo tikati aiwaka semedica semide inenge yakatonyura mvura kudhara saka kuti mavaputsire kuti ka imimi makambovapagwa hedi dzekuti vanhu vaakasevavaki zvinoita here imimi mai musingazvioneri kuti matoro ndeanochengetedza mvura ende matoro ndeanoita se anopurifaya mvura kuti ibude yakachena kudhara tichiziva ikukuchikura takakura tichiziva kuti matoro ndechinhu chinochengetedza chi mvura yedu kuti iwe yakachena enezi kuno kumabvuku togara mabvuku hatitorina mvura kana nokunga mvura inotouya takenda kumayatowazi maelection ndeatotowanawo mvura saka anhu handichiziva kuti vekutenge vachanongopa marizini yekuti handii vanhu havachabhadhara dzimba ndo hatitawana mishonga yakakwana yekuita seyekutisaya mvura kuti vanhu havane mvura yakazidi ndatodzoro nyangemuchiuisaya mvura yacho mvura yacho iri kuya egreen mvura yacho naisimika iriuya iri green ikange yauya kune dzimwe nzvimbo mvura yenyike ivo vanotaura kuti handiiya kubhadhara dzimba saka nisumbura katoti nobva tatova kweshona kuti chiti kwenyiutasei kubhadhari dzimba dzimba mari kuno kuiri kunoisa hakuna munhu ari kuenda kumaba aiyotiti madzimai tatonobangut tinoona mvura manheru todzoka kunze kwaaeza vane zvibhorani zvakacherekwa neunicef ndezviri kutibatirayo saka niye zvinezvi hope yekuti mvura ichayanyatsoika zvakanakaka zvaka hakuna
Aiwa, nasi ndozwa renyu rekutaura zviri pamoyo penyu. Halo, tati nasi ndozwa renyu. Atichanzwa manje nekuti pane imbwa iri kuhukura uko asi tichaedza kuramba tichitaurisa kuti aiwa nhasi zuva renyu. Aiwa pakanaka zvapo, nhasi zuva renyu semadzimai, and tasina kubvunzana kuti munoitwa amai ani. Ehe. Aiwa, nhasi zuva renyu rekunyatsotaura zviri kunetsa. Saka tabva tawana chaivo chaivo coordinator. Mombobata makadaro coordinator, sispj vanenge vari kuda kubvunza something. Ndo vakambogara ikoko kumabvuku. Sispj hamenu kana muri kuda kubvunza.
Ngavamboramba vakabata havo ngenitate unkosikazi Lorraine Ndlovu, owo Women Coalition of Zimbabwe Matabeleland South. Ukhona ecingweni?
Ikhona.
Kunjani mama?
Uyaphila
lizayo. Hayi, thina siphilile. Ungasichasisela ngamafitshane nje ukuthi linake udubo lwamanzi ngapho ngasemathebeleni south luliphatha njani njengabesifazane?
Okay. Okokuqala mhlawumbe ngizaqondisayo ekuthini lokhu engisebenza labo abe-Women's Coalition, kodwa khathesi ukuthi abantu bangabangaliki ku-National President njalo we-Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Thina lapha eGwanda e-North South amanzi aluhlupho sibili. Ngikhuluma nje eGwanda Town leli lilanga lesibili sibe lamanzi, akulamanzi aphumayo empompini. Ludubo sibili oluphikelelayo ukuswelakala kwamanzi. Njalo asikwazi ukuthi ludubo oluzaphela kutheni, ngoba kunjeyana nje amanzi into edingakala kakhulu. Esisekelweni sethu sombuso kumele sibe lamanzi esenelisayo ukuthi siwanathe ehlambulukilekile. Lokho akusatholakali. Ngaphandle kokuthi amanzi asiwazi ukuthi lansi wathola hlambulu kokungalali, njengoba kuhlala kuthiwa imithi ayeleli kulezilwa layo yezezayo izitayila. Thina uhlupho esinalo lapha besinesishiso sokuthi ngamanzi abiselwa nje emkhanzini, kube luhlangothi olulodwa olu-accountable esingalubuza ukuthi kuhamba njani ngamanzi. Ukuthi kube leli hlanganiso ezibekibeke ezibamba amanzi akusiphathi kahle, ngoba kwenza amanzi adule adule njalo singawaboni futhi.
Abanye njalo abasechitungwiza labasemabvuku bathi bona bayenelisa ukuthi bathenge amanzi engxenye echitungwiza, bathi bona bathenga 25 cents a bucket. Ukuthi ke emzini wemabvuku bathi bona amabhakethi angu-3 bayawathenga ngedola. Linake akulanhlelo ezinjalo na khona ngapho ngaseGwanda kumbe eMatsau?
Ngabe ngingakezwa lapha athengiswa khona, kodwa ngiyakakuzwa ukuthi kukhona lapha athengiswa khona. Kodwa into ebuhlungu phela ukuthi vele amanzi akumele angathengiswe.
Akumele angathengiswe, kodwa
ayisilo phethulo. Athekiselwani khona lokhu ukuthi ayathekiswa vele yi-problem kuyena ukuthi lizwe lethu vele libolile, it's a corrupt country. Akunamuntu ofaka umthetho ukuthi omunye umuntu azafike kuthini lapha kule seli sibili abhali ibale lithi seli akukho right. Kuyisihluku lokhu, sekuyi-abuse enkulu yama-human rights. Ayisile wonke umuntu olazi idola, kodwa umuntu wonke kumele athole amanzi, ngoba amanzi yi-natural resource. So sibili noma bethenga abantu kuyinto kumele siyilise yona leyo vele bilelinike indaba yokuyelo bed advocacy
ye
ukuthi lo tutsayilo voter yena lo thekisayo uthekise wawodeka
Ya be hambe wa thatha la somewhere.
Ay. Kubi kakhulu. Yikho lapho sibona khona ukuthi abantu bakamlibo bayahlupheka. Bashukuluzwa ngendlela ezilezi.
Yeah.
Bashukuluzwa ngendlela ezilezi ukuthekisa abantu vele hayi.
Yeah.
Akungabi into sibili esikhuluma emoyeni ukuthi kulabazi athekiswa $3. Akuvele kuthiwe no. Akufuneki ukuthekisa amanzi. Ngakho lo mgodi emzini wami. Akibapho basilwa le bami. I use that thing azabuya gobhozi.
Yeah. Akumelanga abhadaliswa. Bahamba khonapho ecingweni Nkosikazi Ndlovu. Siyabe lokho esixoxa lapha lalapha ya marvelous. Miss Ndlovu is actually shocked that there are some people in other areas of the country that are selling water. She's saying it's actually against the law and it's a human rights violation.
I think that's why Mrs. Chinyerere in Chitungwisa was saying they come in the dead of night.
Yeah.
So it's interesting. I think we'll actually go back to Amai Chinyerere kana muri panare timbonya zonzwisa nyaya yekutengeswa kwemvura. Amai Chinyerere muripo here? Hello? Amai Chinyerere muripo here? PJ, maybe while we're waiting for the connection, we can just greet all our live streamers. Saka mungati imi muri inenge ichida mari yakawanda sei muri ingade mari yakawanda sei pavhiki kuti iwane kuitenga mvurai
kutoti uto tizvinokwana nekuti kucha flasha mutoilet unoda kudzidza vanoenda kuunda kuwacha zvese izvi zvekuti pamwe unotokwanisa kutopedza kana $20 kana $25 ehe itori futi mazuva inenge pasisina mvura yacho zvakatooma hazvisi kutomboitapo kanzuruwo vanonzwawo mapepa avo handikuziva kuti vanokuda kuti tibhadhare mvura isipo here kana tiite sei zvinhu zvacho zvaakutonera
muchiri kuwana tsamba dzinobva kukanzuru dzinenge dzichiti chii
Zvinouya dzichitaura kazvose marenti nemhiriki marenti nemabhini nemvura zvese zvinenge zvakatonyorwa haisi kumbochinja mari yacho inongoramba iri iyoyo asi hakuna mvura
imari dzamuri kutarisirwa se kuchitungwisa kwamuruku kuti mubhadhare
kuchitungwisa dzimwe nguva vanouya pepa rekanzuru rinenge rakanyorwa pamwe rinenge rine $30 pamwe rinenge zvichiverengera nerenti
Ya, pakati
mwini.
Aiwa, tumbo kuti mumbo bata makadaro. Timbo tora mtereri vamwe vafona pana pa. Bata yenyu makadaro. Amai Chinyerere. PJ, we heard there's some interesting. We did ask that, is this legal? And she's saying most probably not.
Yeah.
Because that's why the water dealers will call them. Come at night. But we have a caller, Mr. Sibanda, named Zimaiwabo. But Makadiva Sibanda. Hello? Makadiva Sibanda, kugwekweko. Hello, Amai Sibanda, kana baba Sibanda, murikutinzwa here? PJ panenge pasina munhu ndofunga nhare dzinenge dzadona asi zvisinei tine vaye vatambobatisa vari kumabvuku handisi kuziva kuti vachiripo here panhare amai Kazingizi muripo here vekumabvuku Ah, nare dzacho dzinenge dziri kuti netsei PJ.
Yeah.
Ndiri kunzwa kuti havachisipo. Ameno vamama muri kutaura navo kuti varipo here izvi.
Yeah, Nkosikazi Ndlovu sese kona.
Panenge paita pasina kumira zvakanaka regati dzokere
kuna. Hello, panenge paita munhu. Hello.
Ah, nare hadzisi kunyatsoita zvakanaka PJ. Tombonzwa kuti amai chinyerere vekuchitungwisa vachiripo here, timbonzwa zvedu zviri kuitika. Hello, mai chinyerere.
Aiwa, nini?
Nare dzenyu dzakasimba nekuti dzevanhu vese dzadona. Kusara kwedzenyu, saka nhasi ndofunga idzwa rechitown.
Zvinhu zviri kurwadza mufunge kana kuti ikorapisheni kana kuti upichi kana kuti uzive kuti zvodi pamararamiro etiri kuita sevanhukadzika tinoda mvura nguva yese yese. Hatiti tinorwara tinoda mvura. Tindiudzai kuti kana pachinge pasina mvura upenyu hwedu hunozoita siyesu sevanhukadzi. Iwo unobika, iwo unowacha, iwo unozive kuti vana vazvese zvese niwo unofanirwa kuti ugeze. Unoda kana kuti vanobuda vachienda kumabasa vanenge vakatarisa iwewe. Tindiudzai kuti kuomerwa kwacho kwatonyanya. Izvo mari dzacho kanyange dai hurumende yacho iyoyo taakunetsa ndechekutika. Isusu zviri kutinetsa ndezvekuti kugara tinomboziva kuti mvura inozi inobhadharwa. Vazvisina izvozvo. Ezvino vanoisa nzvimbo dzavanoda kuipa vanhu dzisingazikanwanzi vanhu varimo mukati menzvimbo idzodzo. Mvura inokwanirana here inenge irimo mukati memadhamu mavo imomo? Havazviverenge izvozvo. Handizivi kuti otiabhuza kwavari kuita. Noti mari dzedu vanenge vachitora votora vapa vanhu masendi. Vanhu voungana panzvimbo imwe chete mvura haichakwana. Mapaipi avo akaora. Zvekuti kana ichinge ichibuda mvura yacho imunondosiririswa dai kwakuri kuti munenge muripo haimuite mvura yacho inobuda ine zvimasimbi zvine ngura zvimwe dzacho dzinenge dzakatoita girini zvokunge panika vari kuto hamene kuti inenge ichitorwa isiri treated futi mvura yacho yekuti inenge ichitonhuwa zvino hamene kuti ticharorama sei.
Aiwa, mumbobata makadaro mai chinyerere. Ha, manyatsotitsanangura zviri kuitika ikoko kuchitungwisa. Batai makadaro, tombotora vasibanda, tanzwa kuti nhare dzavo dzinenge dzazoita. Makadii vasibanda vari kugokwe?
Ripo makadi henyu.
Aiwa, muri kuinzwa iri mudariro, ndanzwa zve kuti pana madhamu vari pasaidi. Tadii kutanga namadhamu tozoya kwamuri.
Arai, muda kutanga kutaura namadhamu.
Ehe, timbonzwa kwavari. Tozodzoka zvedu kwamuri.
Mozopedzisira neni.
Nhasi chirongwa chemadzimai zvinai vasibanda.
Tozopedzisira neni.
Taurai henyu nawo.
Makadii maisibanda?
Ndiripo yedu makadiwo.
Aiwa, tiri wadi mainzwa iri mudariro nyaya yemvura. Kwakadii kugokwe North kwamuruku panyaya yemvura?
Mvura kuno kuinonetsa iya. Mvura kuno inonetsa chaizvo. Totomboenda pachibhorani tichitomboita raini chairo rinenge rakatokura. Mvura gokwe inonetsa izvozvo. Handiti kana makateerera kuna amwe kana pakwadzisa vanatombovaitaura kuti kuno kuri kupisa zvisingaiti. Mvura inotonetsa kunyange yekunwa zvipfuwo zvese inonetsa.
Saka imi muri mugokwe mutaundi here kana kuti kumamisha? Muri kupi?
Tinenge tiri kumamisha.
Ehe. Saka muri kutaura imi kuti munopedza nguva yakawanda muri pachibhorani. Muri kutora nguva yakareba sei nekuti vekuHarare vatambotaura navo vati vanotomukira kuma 3 a.m. kana kuti vanoenda kuchibhorani na 10 vozowana mvura na 3 a.m. Imi mikwenyu zvakamira sei?
Tinotomukira vechikoro vasati vaenda togonamukira navo kumatu. Toenda tunotsvaka mvura wozoendawo kuchikoro tichinge tatoisa mvura mumba. Kana kutiwo dzimwe nguva kana ukaitawo lakiwo sezvakaita vana weekend wei. Unogona kungoramba uriko wakaswedza mwana uri pachibhorani wozoenda unotorawo mvura. Ndo musi watingati tinenge tatomborindira mvura zviri nani. Kama nguva dzechikoro pakati pedzika apa toitoita zvokumuka usiku chewo.
Saka munoona pachigadziriswa sei apa mai sibanda tisati taenda yenyu kuna baba sibanda nokuti havati tichavatora.
Tavavimbisa.
Ndoona sekuti kugadziriswa kwazvingaitwa nezvekuti hatingawaniwo here zvibhorani kune kuti tingobetserekawo nyaya dzemvura idzi nekuti pasina mvura munongopaziva kuti pakaoma mvura ndiyo inongoita kuti munhu uwanikwe kubata mabasa pahamba munhukadzi.
Ehe. Aiwa, tinotenda. Maisibanda, musaore mwoyo, munopota muchifona sezvaita baba izvi. Tinzwewo izwi renyu. Mhuri yakakura sei?
Mhuri iripo, aiwa, pane vashanu varipo.
Ehe. Saka munotoenda makawanda here kana munozozvigona sei pakadai?
Tinogona tinongoenda tiri vatatu, gona kuenda inini nababa noumwe mukomana asati vaenda kuchikoro. Toenda tiri vatatu kuti vamwe vasara vachirara, ndiyo toita vekutochinjanisa vana vacho.
Okay, aiwa pakanaka. PJ wochitorawo babasibanda. Kuti zvi balance balance. Ungavawo yavo vasibanda.
Asibandatone wangu wanga ndimirirawo.
Aiwa usati wavatore zvenyu. Wotora vasibanda tobva tanguva baibisa.
Chiti pai baba maisibanda.
Yewe vasibanda.
Zvakanaka.
Hello.
Makadini ko vasibanda?
Ndipo makadini henyu?
Haukulumi.
Ngiyakhuluma mbijana but ngifuna ukukhuluma lesishona ngikwanisa ukukhuluma lesindebele.
Hanjo phela but uyasikwanisa uyala nje.
Ngiyadobadoba kuphela ngikwanisa.
Hatitsanangurire henyu kuti dambudziko remvura iri munorionawo sei ika zvikuru sei kana zvibata madzimai vanova ndivo vanotarisa mhuri.
Chokwadi kuti mvura iri kunetsa zvekuti kuti madzimai awane nguva yekunyatsorara zviri kunetsa bhozi dzimwe nguvawo vanomuka nevana vechikoro kumateni voenda kumvura vonoswera vonodzoka kana kumatu dzimwe nguvawo ndogona kubatana navo kana ndichinge ndadzokawo kubasa tenda kumvura vamwana vombosiwo vakarara saka mvura chaitedze challenge iri kushupa.
Saka imimi wenyu mudzimai anenge ari rombo rakanaka rekuti munotombomuka mese muchibatsirana vamwewo vana baba vanombobatsirawo here?
Kutongoona kuti ukarega moona kunzvimbo dze dzakashata dzenge dzido kuti pange pane munhurume for security reasons. Saka vakadzi ukarega vakaenda vega angona kupesera vobhinyiwa kana nevana hazvizonyatsofambi. Saka for security reasons unotozongozvimanikidza paizvino wakaneta kutongotudi kuinda hako unoita kuti ungopawo security uripo kusvika vawana mvura iyo yatinenge makwanisa kuchera kuti inde nayo kumba kuti vakwanise kunge vachiswera vachishandisa for the next day.
Saka imunongoenda muri security chete hamutakurawo kachigubhu?
Hatitori nemabhara tosunda but reason hombe chaichaende kungoprovidawo
security
asi auzorega kusunda kana wavaperekedza.
Chokwadi. Chokwadi.
Aiwa
tinotenda tinoda vana baba vakaita semi vanoperekedza madzimai vanobatsirawo madzimai kana pachinge paita dambudziko rakadai.
Handiitika.
Tinotendai vasibanda.
Zvinokudzwa vasibanda, shuwa muve nezuva rakanaka nekuti vamwewo vakateerera tinotiwo iona ichidzidzo kuna vasibanda vari kubatsira amai kuenda kumvura vachinomiramira vati vose security uyezve vachibatsira mukutakura mvura. Saka tinokutendai vasibanda.
Nkosikazi Rita Ndlovu, usukona ecengweni? Hello?
Hello?
Yeah, kunjani mam?
Ndiyaphila, ninjani ndini?
Hayi, siphilile. Uhlelo lwethu lamhlanje sikhuluma ngodubo lwamanzi. Ungati kamfukafu ngamafitshane ukubana lina emangweni elikiwo luluphatha njani njengabesifazane lolu dubo?
And udubo lolo lwamanzi lunzima emntwini ongumama.
Ngoba
uzabona ukuthi amanzi akhona abuya ebusuku ayikhona lebusuku kade kuyake kusekuseni ngabo 3-4. Ngayathenga phangisa 12-1 so akula muntu olalayo. Wonke umuntu siyavusana khonapho umuntu angavuka angawezwa uyajikidela ilile phezu kwendlu yomuntu ukuthi amtshele ukuthi amanzi sekhona. So akula muntu olalayo. Futhi olunyehlupho olukhona amanzi nxayesebuyile amanzi uyafica ukuthi awuseka okwedlula nxabe owavulile. Ngoba wonke umuntu uyafaka amadramu 40 amadramu angu-4 nezigubhu ezincane. So ngisi yangikhona ibe mozane ukuthi bahlale bewavulile. So kulihlupho kakhulu kakhulu lezi bhorane. Mina lapho engikhona izibhorane zikhathane. So uzafica ukuthi vele uyahamba ezibhoraneni kugcwele abantu
kutwara mukomo wodwa upendure upendu uende ilanga lonke yavuka imigomo emibili kuphela ende kolokiyana kuyenza imikhushane awusagezi ngendlela eqondileyo nama-toilets khonapho nxa unabantwana kuwese ngama-toilets akhona vele kumele liflashe kokuphela.
Ye uthe wena ungaphi wangkhona?
Ngihlala enkulumane.
Enkulumane, ye koBulawayo.
Ye.
Ikanti ke laba basemaphandleni liyake likhulume labo ulizwe ukuthi yena bona kuluphatha njani loluthu?
Abe maphandleni emakhaya.
Ye.
Udubo lwamanzi njengamaya vele lukhona nje njengoba niyabona ukuthi izulu kade sikalisani ngendlela efaneleyo.
Ye. Ngokuguquka kumkhathi
lo. Alisani ngendlela efaneleyo, amanzi seshoda, izifuyo ziyafa. Ngihambe ekithi ekhaya kusesinobeli.
Ye.
Ukuba ziyafa akunamanzi emgodini, ngashita ukuthi vele imigodi yakhona amanzi sephuma nzima ngokuthi izulu vele ngalikho.
Ye. Ngokuguquka usokusenza lo mkhathi lo.
Over ukuthi kumele vele ukhulume indakhange labona ukuthi udubo lwamanzi uyalenza lube lula, ikakhulu ebantwini abahlala emakhaya, izibhorane. Mina lapho ekithi enzela khona akula sibhorane ngithi lesisoda.
Ye.
Abantu bakhe emthonjeni, bakhe emgodini, bayazigebhela imigodi kule mthombo, akula sibhorane. So uyafika ukuthi kathesi lakho kungiso kunohlupho olumangalisayo.
Nxa kungela sibhorane pho bayathatha ngapha amanzi
emgodini yona le anti ukhathisa abantu sebeza ukuphucuka amanzi ebhele imigodi emakhaya.
Ye.
Kodwa uzafica ukuthi umgodi owodwa uyaba abantliziyo ukuthi sifika khonapho lapho selingamanzi and amanzi akhona kuphele kaomunye wezisho ukuthi bayedinga amanzi emgodini.
Selike lezo lina edolobheni lakoBulawayo selike lezwa na ukubana kwezinye indawo ezinjengeshitungwiza emabhuku eHarare baya kulalabo abathengisa amanzi?
PJ, I think your caller just dropped. Yeah. The line dropped. I heard it dropping.
Clicking.
Yes, but maybe while we're just waiting for you to update us on what our caller was saying, we can just welcome our live streamers. Tina Anna Musananguru Mbaiwa, boreholes in town. Oh no. So she's, you know, saying she wasn't aware that there are boreholes in town. Debintono Turai, regime needs to be voted out 2018, she says. Lakson Zingirai, no meter reading, estimates only. So people are sharing what they are seeing on the ground. Lorin Magadalini, I was no upenywe reiwo. Ko ivo vana vechikoro vanopasa sei kana vachimukira kumvura kudai. Vari kukomenta ne zvavari kunzwa ipo pana. Saka tinokutendai muzvare Lorin Magadalini, Valaxon Zingai, Debi Mtondo Turei, Ana Musananguro Mubaiwa. Pane imwezve PJ chakupa kuti verenga asi handizivi kuti masacha ona here pekutangapo. But vamwewo vanyora ivavo palive feed. Tinokutendai vari kulive feed nesu pari zvino. Handizivi kuti mai chinyerere vachiripo here kana kuti womboverenga.
Ye musikumbuzo moyo yena ke kuti siyavhala iZimbabwe njalo kusesa lebuto shut down Zimbabwe again.
I think mukoma apa vari kutaura nezviri kurongwa mangwana zviri kunzi izvo shutdown Zimbabwe, nyaya yekuratidzira kushange kuchiita vanhu panyaya yemabond notes nezvimwe.
Naiyo mvura pane vamwewo vari kuratidzira vachichema-chema nenhau yekuti mvura haisi kuwanikwa.
PJ, amai chinyerere foni yavo yega ndo inenge iri kuita lucky nhasi. Ndofunga nhasi zuva rechitungwiza. Timbonzwazve kwamuri mai chinyerere. Tisati taenda kumavhidhiyo edu evamwewo vari munharaunda dzakasiyana siyana vari kutaura mamiriro akaita zvinhu. Tombotaura namai chinyerere kuti mai chinyerere zvii zvimwe zvamuri kuona ikoko. Totarisa nyaya yekuti mhuri dzinoda mari yakawanda sei pavhiki kuti dziwanike dzichiwana mvura iyi.
nemamiriro acho yakaita kuti kana kumabhengi kwacho kuti unomirira pakiyu mari yacho haibude zvakatongooma hapana chiri kutomboita zvekuti hatichatombozive kuti toita sei kana tizive kuti tichada kuitwa mhuka kana kuti handichazina vatungamiri vedu handizive kuti vanombozvitarisawo nekuti mari yacho yerere yekuti pa one week kuti uwane mvura unotenge uchitoda ndofunga kana kuti pamwe kumaya kana kuti zvaakudhipenda kuti mhuri yako yakakura sei nekutolimita mvura yacho $50 inotodona
pavhiki
nekushandisa mvura pa one week
uku mozowana bhiri rezinwa zvekare
richiuya futi bhiri racho richiuya zvekuti handisi kutoziva kuti vari kuda kutipike zvi
mombobata makadaro
kuti vanotombotifungawo here handizivi
mombobata makadaro tinombotora Sisilaiza vari paSouth Africa po Sisilaiza muripo here panhare Hello Sisilaiza Hello Sisilaiza muri kupi Sisilaiza
Ndiri ku Cape Town
tipewo maonero enyaya yemvura ikoko Cape Town kwamuri takambonzwa kuti mvura yakamboita dambudziko mu South Africa zvamira sei pari zvino
pari zvino zviri nani ku Cape Town kuri mufana bayenza aka hakusinaya
ko kumusha munobva kupi
kumasvingo
kwakamira sei kumusha vabereki vari kuti zvakamira sei
vari kuti zvakatomagore hanzizvi zvakaomera hakuna kana chikafu saka hazvo zvakatooma kuzimbabwe
saka imi munobatsira sei sezvizvarwa zvezimbabwe zviri ikoko kusouth africa panyaya yekuti vabereki vawanewo zvavari kuda kumusha takanyanyotarira matambudziko avari kutaurai
tiringozamazamawo kutumirawo mari asi kuti mari tacho nawo ndo ari kumboti tinetsei bhozi yakadzika zvekuti asi varingoraramawo nemari dzacho nawo shoma idzodzo ngotiwo vangowanawo pekutangira
aiwa tinotenda nepfungwa dzenyu Sisilaiza musanete garai muchingofona vhiki rega rega tichikurukura nemi
allright
aiwa tinotenda PJ okay. We heard there from Liza who's in Cape Town and she's saying the situation in South Africa is much better because remember they also had a water crisis at one stage but she's saying the only problem is it's not raining so they may actually end up having the same problem as Zimbabwe I guess it goes back again to climate change
and global warming
and all other related issues but that's what she was just lamenting and she was saying her parents are in Mashingo in Zimbabwe and they are also complaining that it's not raining there's no food and there's no money in the banks even though she's sending money home the rates are very low when it's converted from rand into US dollars so those are some of the problems and we had a couple of videos that we had lined up I'm sure our technicians will tell us when they are ready so we can just hear the views you know the lady in Lupane we have on video so we can at least bring in a bit of good news coming in from other areas
and also Mrs. Rita Ndlovu of Nkulumane in Bulawayo was also just explaining going through the details of what they are going through in Bulawayo. There is water shedding. There is still some water in Bulawayo in most of the suburbs, but there is water shedding. As soon as they open up the tapes, they all rush to fill in the drums, so much that she's saying it doesn't look like they are conserving any water at all because at the same time, whenever they open a window of 2 hours, 3 hours, or 4 hours, people are rushing in to fill in their drums, which is the same as just opening the tapes all the time, because everyone is trying to just top up their drums and everything just to conserve water to use throughout the week.
PJ chimwe chandiri kunzwa madzimai akawanda chiri kunyanyo varwadza ndechekuti iyo mvura yacho iri kubuda mumapombi inenge isina kuchena vari kuti ivo inenge ine zerere inenge ine zvinenge masimbi tanzwa kuna mai chinyerere vari kuchitungwisa
kana iyoyo inotengeswa yacho even the water that is being sold, like in places like Mavuku and Chitungwiza. I understand it in Chitungwiza, they are actually selling a bucket of water for 25 cents and three buckets of water for a dollar in Mavuku. Of all of which we think is illegal. But they are doing it anyway.
Yes, the water barons, I guess we can call them. But I did actually try to speak to, you know, Harare City Council earlier on, because I know they were on a campaign to educate people about waterborne diseases and, you know, the situation with water. Mm-hmm. But having spoken to the women in Mavuku, they were saying they have not seen anyone from the city council to explain the situation so far, that what exactly is happening. And when you ask, they keep telling you that they do not have the finances to actually purify the water.
Cecil omunye umlaleli lapha marvelous soneni siyakwamukela soneni gwizi siyakwamukela kuhlelo lwethu
ngiyabonga
yeah
mina indaba yamanzi leyo ibuhlungu kakhulu because I'm looking at the population yabo mama about disabled namantombazana disabled. Once everyone is able to go and rush and to get a man, you'll have a woman if they will change the bandwana. And she doesn't even have the means to get the water manzankon. And we all know that a man, they are very important in our lives. And also, it's a human rights issue. With umuntu lo muntu kufanele ukuthi athole amanzi. So uma usithi council has avala amanzi and they don't even care what you think, ukuthi how does a woman with a disability run a normal household? Already, a disability and it's a challenge on its own. So imagine something has been taken away from you, which is amanzi. You get love abantwana, abale, you need constantly amanzi. And this is their cheaper. And my heart really wonders, do they think there are people that survive on that? Water is very important. And right now, I don't even know how to express it because I am so heartbroken. A woman with a disability is put on the last shelf. Nobody cares to think how is she going to live. And this is the country that we think it's got people at heart. Is this the city that has got people at heart that doesn't even care for those that cannot help themselves? Already, umuntu ole disability, ole challenge on his own. So now you have the challenge of being a woman. You have the challenge of being disabled. Now you have the challenge of getting around. And how do we expect them to live?
She had very valid points right there, PJ.
Yeah, she's speaking on the basis of being a person with living with a disability as a woman, as a mother. It's really difficult, and it's three times or four times fold. The problems that a normal person could face.
Yeah, she brought up some, you know, important issues that sometimes we overlook to say that kunyangwe vari kuita ma water cuts, vari kutarisawo here kuti vari kurarama neurema pari zvino vari kubatsirika sei panyaya yemvura. Zvinhu zvatisinganyanyi kufunga zuva nezuva asi mutereri wedu vaita zvakanaka ndinonyanyonzwa.
Sonini gwizi.
Vanyatsotaura zvanzwika kuti dai makanzura iwaya nehurumende ichipawo mukana kune madzimai nyanya vari kurarama neurema kuti vawanikwe vachiigirwawo mvura idzodzi. Nekuti kuno kuAmerica kutori nezvirongwa zvavanobatsira vanhu vanorarama neurema.
Neurema vanobatsira vakabva kuhondo, maveterans, vanobatsira vakura, vakwegura, the elderly. Vane maprograms akasiyana-siyana anobata, nokuti handitese tinokwanisa kunge tichifambira mvura iyoyo. Izvikuru sei avo vanorarama neurema. Wekuluma lapa unkosazana kwizi ukuthi kuba ludubo oluphethwe kabili kathathu kane ngoba yena uphila lobugoga. Umama onjalo vele kunzima ngokwakhe ukuthi ayenelise ukuhamba, let alone ukuthi ahambe ayidinga amanzi, ethwele isigubhu samanzi kumbe umgqomo wamanzi. Kuba nzima ngamandla. Yikho ke ngabe uhulumende uba lenhlelo zokunakekela labo abangayinelisiyo ukuthi bayidinga amanzi abafana lalabo nalabo abaphila lobugoga abangaboniyo lapha elizweni le esihlelikilo elasemelika uzathola ukuthi ngezikhathi eziningi balenhlelo eziqondane labasakhulayo abaphila lobugoga amavets njengama laba abake baya empini bona vele baphethwe kuhle lapha bayahlonitshwa baphiwa inhlonipho yabo ikho ke inhlelo eziningi bayaqala ngokubuza ukuthi are you a vet a vet. So kule nhlelo eziningi ezinjalo ngabe uhulumende laye uyafaka iziqondiso zakhe lemithetho yakhe ephathelane lamanzi ephathelane lokunye okunenginengi ukwehlala kahle kaZulu kodwa ke ekhangela ukuthi siziqondisa kubaphi abantu abakhwe abagogekileyo kumbe abasebekhulile kumbe bangabantwana kumbe ngabesifazane.
Yebo, PJ, sure. PJ, I understand that our video is ready, so we can just hear from, we've been really talking about this Lupane issue, so let's hear a little bit about the situation in Harare and Lupane.
Kuitwa ne Harare City Council, zvekuda kuvhara mvura, hatisi kuzvifarira sesuma citizens. Nekuti, iye zvino mvura kana ichinge yavhara, zvirwere zvichatanga kupararira. Mvura futi yakuda kunaya zvirwere zvotanga kupararira zvirwere zvakaita se typhoid midumbu diarrhea zvichapararira especially kuvana saka Harare City Council dei atombomira zvekuvhara mvura izvozvi nokuti zvinotikanganisa isusu macitizens apa zvakare vakuita issue yekuita rationa mvura vachida kuzovhara zvakare saka vanoti isusu tinoita sei tinoda mvura semacitizens ene mvura upenyu pasina mvura hapana upenyu madzimai nevana especially kuna nabudiriro kuwadzana nana Glenview kwakambopararira zvakare cholera ikauraya vanhu vazhinji chaizvo tiri kuona zvichidzoka zvakare mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Chirongwa watangatinawo wekuti tichere mabhoo mairi kana kuti matatu ekuti agone kunge achiti yamura wabva waiswa wasuduruka pasaiti. And Maria yaitai kufanira kunga tichishandisa kuti tichere zviborani izvozvo tava kushandisawo mune zvimwe zvinogona kuyamura vadzidzi vedu kudzidza kwavo. So tinotenda chaizvo hurumende nekupa kwayakaita mari. Tinonzwa kuti mari yanga yakawanda chaizvo yakapuwa Zenua kuti vapedzese kuvaka treatment plant yao.
Taita kuda kuchenda kuburani nova yakadambudzika zvikuru mukati mechipani nekuti taitozosvika dzimwe nguva pakutotenga mvura yacho zvitovaraitova dambudziko guru kwatiri muno nzvimbo ino saa tinokutenda zvikuru kune vezima vakatimuvigira mvura mukati menzvimbo ino.
Jay, aiwa tazvinzwira apo tanga tagara tataura nenyaya yekulupane tinotenda vatori vedu venhau Patricia Mudadigwa atipa zviri kuitika kuHarare naTaurai Shava atipa zvanga zviri kuitika kuLupane. PJ
livazwile lava sike sakhuluma ngabantu beLupane town edolobheni leLupane vachilo lapho kuthenana nayibona sebe so lona bona kibo udubo lwalo lwamanzi solunganeno ngoba umqeqeshi weLupane State University omunye laye okuthiwa umnumzana Kuyipa obekhuluma lapho esithenana naye solunganeno ngempela kwaba lomunye unkosikazi njalo wathenana naye. Lezi ndaba sizethulelwe ngababili intatheli zindaba zethu uTaurai Shava kanye loMudadigwa.
Aiwa zvadadisa izvo PJ nokuti tanga taramba tichingopembedza zviri kuitika kuLupane vanhu vazvinzwira. Ameno maichirere kana muchiripo taakuchisvika kumagumo kwechirongwa chedu mungoti ga in 20 seconds kuti poigadziriswa sei.
Handina chizvi zvinji zvandoda kutaura ndezvekungoti mvura ikodzero dzedu tiri kuadhuizwa ikodzero dzedu dzemvura hatifanirwa kutombotenda kuti zvanzi ningaita zvake pamaererano nemvura mvura ndoupenyu hwemunhu
Aiwa, tinotenda. PJ, we would like to thank our guests. We had Lillian Chirere from Chitungwiza. We also had Amai Albertina Chinyerere from Chitungwiza.
Chinyerere.
We had also Amai Albertina Kazingizi from Mavuku. And another lady from Amai Manyeruke, also from Mavuku. PJ, who did you have?
Yeah, Unkosikazi Rita Ndlovu, Unkosikazi Lorraine Ndlovu. Hello, nkosazana soneni quiz.
Ehe, tinokutenda inevese.
Siyabonga lonke.
Vatifonera nasi aiwa nastanzi wakumanyukulu.
Lo nkosikazi Mr. and Mrs. Sibanda.
Ehe, aiwa tingavakanganwe mai nababa Sibanda ikugukwe. Tinokutenda ikunge manga muinetsu. Tisangane zvakare svondo rinouya. Pano pachirongwa chedu chemadzimai ini ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Mina Praxedes Jeremiah. Live lobutongo kuhle.